Manerako nakamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 11/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwanasikana wamushakabvo Morgan Tsvangirai amai vemba yeTsvangirai Java vanotarisirwa kuyugwa muHarare. Vanhu munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu kunyange hurumende iri kuti iri mugwara panyaya dzezvokugadzirisa upfumi hwenyika. Dare repamusoro muBotswana rotendera ungochani. Ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimba yeTsvangirai Java mwanasikana wamushakabvu Morgan Tsvangirai avakashaya kuchipatara cheWest End Clinic muHarare neZuro Vave kutarisirwa kuvigwa nemusi wechina kuGlen Forest muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parufu rwemudzimai wavo muHarare nhasi, vabatsirai Java, murume waamai Tsvangirai Java, vaudza vanhu vanga vakaungana kuti vacharadzikwa muHarare.
The coffin shall be drawn out, muchamona munhu wenyu, muchamubhabhaisa. You shall eat, you shall celebrate. On Thursday, that will be the same. People shall eat as many as they can eat. Transport shall be provided to Glen Forest when you lay it down.
Mashoko aya atsimirwawo nemutauriri wemhuri yekwaTsvangirai vamanase Tsvangirai vanova baba munini waamai vimbai Tsvangirai Java.
Tine service yechurch manevana. So, semunhu uyu angari MP, tazobatana nepati vana president Chamisa nemakurukota avo nevamwe vanga varipo tichiedza kuonesana kuti mangwana makuseni kuma 99 board inogona kutorwa kubva kunyaradzo vanhu voenda kuGlenview kuchaitwa rari because ndo yanga iri constituency yemusikana saka after the rally yatinotarisira kuti maybe kuma 3:30 inenge yapera Bodhi inozouya kumba kuStraterven, number 2 Landhurst. Manheru acho iwayo kuma 6 kobva kwatanga church service. Saka kusen kweThursday kuma 99 bodhi inotarisirwa kuti ichazobva kumba. Church iri kutarisirwa kuti ichaitwa paGlamis, you remember pashowground apa.
Vamanase Tsvangirai vatiwo vanoremekedza chido chemukuwasha wavo chekuti mudzimai wake aradzikwe muHarare.
On Thursday, tozonochengetedza honorable Glen Forest, Glen Forest Memorial Park. Tazvona zvakakodzera kuti tiremekedze kuwasha because ndozvido zvavanga vakaronga vakaita izvozvo. Which is fine, zvokuti hatiri kuteerera mumashure mavo makuronga papo vanga vakaita.
Vachitaurawo parufu urwu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vati vari kurwadzikana zvikuru nerufu urwu. Vachamisa vatiwo panofanira kunge paine kubatana munyika mukuchema mufi.
Saka maMP tinotarisira kuti achachema mumwe MP wenyika kwete webato. Hakuna parliament yeMDC munyika muno. Hakuna parliament yeZANU-PF. Kune parliament yeZimbabwe yakamirirwa nebato reMDC neZANU-PF. Kureva kuti tiri pamwe chete zvikomba zvinosangana mundiro yenhopi. Hapadi kubayana kana kuvengana inhopi yemutese. Ende kana tichigadzira nhopi hapana anofanira kuti rajecha ngapadirwe shuka. Ndokutaura nyaya ndonyaya yaidikwa kuonekwa apostle namai Java. She was a humble person. Munakanga ane rudo.
Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vatumira mutezerwe gurukota rezvevarwi veondoiri sununguko vaVictor Matema Danda kuti vavamiririre parufu apa. VaMatema Danda vaudza nepenyuro yeZBC kuti vaMnangagwa vavimbisawo kuita zvose zvavangaite kubatsira mhuri yemufi. VaMnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo padande mutande ravo reTwitter nezuro. Amai Tsvangirai Java, avo vanga vave nemakore makumi matatu nematanhatu, vakakuvara zvakaipisisa mutsaona yakaitika musi wa14 Chivabvu, vamwe vanhu vaviri vainge vari motokari iyi vachibva vafira ipapo. Vachamisa vapedzera nekuimba vachiti nyika yarasikirwa nemunhu wechidiki aida kubatanidza vanhu.
Ekuti pano we are here to celebrate a life of a legend, a life of an apostle, a life of an honorable member, a life of a politician. Afa ari mudiki ari a budding politician asingatipei tariro nokuti Mwari ndo atoronga zvose. Hallelujah. Hakuna zita sera jesu onaka yo
Kamirira Studio 7 Washington.
Hurumende iri kudzinga vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu vakazvigarisa patsva mumapurazi pakati pa 2005 kusvika pari zvino, ichiti vanofanira kudzokera kwavakabva sezvo vasina magwaro anovapa mvumo yekugara mumapurazi aya kana kuti maoffer letters. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo pamusoro pekudzingwa kuri kuitwa vanhu mumapurazi nehurumende pari zvino, munyori mukuru mubazi rezvekurima Varinkson Chitsiko vati pane vakawanda vari kugara munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro, uyewo zvave kukanganisa varimi vakagariswa patsva kuita basa ravo. Vati vanhu ivavo ndivo vari kubviswa nehurumende kuti vaende kwavakabva kuti vagogariswa patsva pachitevedzwa gwara remutemo, gwara nemutemo wehurumende.
Any unsanctioned settlement on land is from 2005 to today. Those are illegal settlers who have to be removed.
Munhu wese akapinda mumunda asina offer letter ari kugara zvisiri pamutemo uye anofanira kubviswa. Munhu iyeye pane kwaakabva uye anofanira kudzokera ikoko. Hurumende yozovagarisa patsva pachitevedzwa mutemo.
Asi vati hurumende ichagadzirisa magwaro avese vakapinda mumapurazi panguva yakatanga kutorerwa vachena mapurazi muna 2000 kusvika muna 2004. Magwaro aturwa navachitsiko kukomiti iyi nhasi anoratidza kuti kusvika pari zvino pane vanhu churu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 1495 vakatodzingwa mumapurazi, vamwe zana negumi nemashanu kubva kumashonaland central, vatanhatu kubva kumashonaland East, nechuru nemazana matatu nemakumano mwe nemumwe kubva kuMidlands. Pane vamwe zviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemakumano mwe vakapiwa matsamba ekuti vabude mumapurazi avagere kumashonaland central, zviuru zvitatu nemazana masere negumi nevapfumbamwe kumashonaland east, zviuru mazana masere nemazana matatu nemakumi masere nemanomwe kuMidlands, zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi masere kumanikaland, nechuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemasere kubva kumatebeleland south. Vachitsiko vati vanhu vese vakapiwa magwaro aya vari pamapurazi mazana matatu nemakumano mwe nematanhatu mumatunhu ese munyika. Vati pakubviswa vanhu mumapurazi pari kushandiswa mutemo wegazetted lands consequential provisions act chapter 2028, uyo unosungira kuti munhu atange apiwa gwaro kana offer letter asati avakamusha. Vachitsiko vati hurumende yakapa vese vagere mumapurazi zviri kunze kwe mtemo chiziviso chekuti wabude mnanya mavuvu mna 2016 asivamu wakaramba kubuda vati o chiziviso ichichaka piwa zvekare mna 2017 asivamu wakashandisa zvuma tongeru wenyika wakaramba kubuda vachitsiko vati hurumende ya vamu nangagwa iri kupa zvekare van ava mukana wikuti wabude mapurazi uye vari kupiwa mukana wikuti vakowe zvirimwa zvavo vasati vaenda gweta rinorwira kodzero dzevanhu va trust maanda gweta rinorwira kodzero dzevanhu va trust maanda vaudza studio 7 kuti vanhu havagoni kungobviswa panzvimbo dzavagere nekuda kwetsamba yabva kuhurumende chete
iro remutemo rinoti munhu haabviswi paanogara kana kuti shelter kana kuti imba yake kana kupanyirwa imba yake kunze kunge kwapiwa mutongo nedare rapedza kuongorora zvakare zvinhu zvose zvakapoteredza munhu iyeye sekuti pane zvaakarima here ipapo zvikada kukohwewa kuti vazive kuti vanomupa mwedzi mingani asati aenda haangodzingwi kunge imbwa kunyange mukashandisa mapurisa anonge achitoita zvinhu izvozvose pamutemo kunze kwekunge vanhu vacho vachitodawo zvavo kuti vaende
vamaanda vati vese vari kuda kudzingwa vanokwanisa kuenda kumatare kuti varambe vagere pavari dzamara hurumende yavapa pamwe pekugara
vanhu vanogona kuenda kumutemo kuenda kukoti kuti vapuwe order yekuti vasadzingwa zvisiri pamutemo nemamwe mashoko vanongopa order inomisa hurumende kuti irege kuvabvisa zviri pamutemo kana vakabviswa zviri pamutemo zvinoreva kuti zvakare vakabviswa nenzira yekuti dare rinogona kuvati dzokai ikoko kusvikira nyaya iyi yaongororwa yatoti due process pamutemo
asi vachitsiko vati vanhu ava vanofanira kutanga vabva kuti hurumende igovagarisa patsva kunzvimbo dzinokodzera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vechidiki mubato rinopikisa reMDC nhasi vaita musangano nevatori venhau muHarare vakazivisa kuti mwedzi uno vachange vachiratidzira nekusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wevechidiki muMDC vaobase Tole.
Zvataasunga sevechidiki vemuZimbabwe ndezvekuti nyika zvayakandisunama saizvozvo isusu tichange tichipinda mumigwagwa tiratidzira kugunun'una kwedu nekushungurudzika kwedu. Nzara yauraya vazhinji, kutambudzika kuzhinji, mishonga muzvipatara hamuna, nzira dzedu chaidzo dziri kuuraya vanhu etaun. Zvose zvaona kuti zviri kurarama nekuda kwekuti ZANU-PF ndiyo irimo muutungamiri kana kuti muutongi. Saka isusu tatenderana kuti isusu hatisi kuzoneta, hatichabatana tiri pamwe chete, kuti isusu tatidza kuti chaita anoti muchirungu mademonstration asingaperi kusvika ZANU-PF yainda nekubata mabasa edu edemonstration. Izvi riri mumagwaro, zviri muconstitution yemuZimbabwe kuti tigone kudemonstrata nekupetishena pasection 59 yebumbiro remutemo zvinotenderwa pamutemo. Saka isu tangoti tichashandisa mutemo iwoyo kuita nzira idzodzo dziri pamutemo kusunda hurumende iyi kuti ibve kakumira kwayakaita kwekushungurudza vana vemuZimbabwe.
Munoona pane chi chasanduka here? Uyezve tinoona munguva yapfuura vamwe vanomboedza kuita izvozvo zvekuratidzira vachiwanikwa vachisungwa nezvimwe. Pane zvamunoona zvichasanduka here mushure mekunge maita zvamuri kutsidza izvi?
Shanduko ichange iripo zvamazuro kwazvo nokuti zvatatenderana izvo hatisi kuzoita chinhu chirumwe chete kana kuti zuva rimwe chete. Ticharamba tichidaro, ticharamba tichiungana neuwandu hwedu sevechidiki vemuZimbabwe kuti tisunungure nyika inoyi. Kutambudzika kwatiri kuona uku kunongotisvikawo zvekare mukufa. Raramo yatinayo zvazvino munoona kuti ukashaya chokudya mba mako nokuti chikafu chadhura unofazve. Uchinge warwara kuenda kuchipatara ungava kuparire nyatwa, ungava kuchinhu hospital, ungava kumupilo, unosvikako kuchinzi mushonga wemuchipatara hakuna. So pane zvimwe zvirwere zvinogona kunge zvichitorapika asi neda kuti munomu tine hurumende isingagoni kuunza utano hwakanaka kuvanhu. Mishonga hakuna. Kochiita nhau yemugwagwa yatinofamba nayo, kufamba kubva muno mungava muHarare uchienda kumasvingo unotofamba wakabatira ura maoko kutosvika inyasha dzamatenga. So mukaona zvinhu izvozvo munotonzwisa kuti tagara semhuri yeZimbabwe tiri kutorarama nekutuhwina murufu. Saka hapana chingazosiyana nekuti tazourawa tichiratidzira. So nhau yekuurawa ingavapo asi yatozanje kuti hurumende yatinayo mabara ava achasvika pakupera ende havangagoni kupfuura munhu wese ari muno munyika yeZimbabwe. Kunyange vachipfuura, kunyange vachirova, kunyange vachi musiyano hapana nekuti tagara takasungwa kare mbira dzakondo nenzara, takasungwa kare mbira dzakondo nekushayiwa utano hwakanaka munyika yeZimbabwe. Saka kufa aiwa tagara titori parufu nechekare.
Munofunga kuti muchatanga kuratidzira uku rini?
Isusu tatotsidza kuti sevechidiki kutotanga nhasi patabuda musangano iwowo takutoita action.
Vanga vari mutungamiri wevechidiki mubato reMDC vaobase Tole vari parunare muHarare naMavelous Musanganya wewe Studio 7. zvichakadaro kurikotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti hurumende iri kushushikana nekudhura kwezvinhu asi vakatiwo pane vamwe vanoda kukonzera kusagadzikana munyika.
Inyaya inobatikana nehurumende zvikuru nyaya yemutengo nekuti iri kuita kuti zvinhu zvese zvinge zvakakwira. Ndo nyaya inoramba ichitaurwa kuti pane vemabhizinesi vari kuda kuramba vachiisa pfungwa dzekufunga kuti vanhu vemuZimbabwe vakaisa mapraizi epamusoro vanhu vemuZimbabwe vacharamba utongi hwawakazvisarudzira pamaelections akapfuura uyewo vacharamba kugadziriswa kuriitwa ikonomi. Asi chikuru chatinoda kuziva ndechekuti hurumende yakavhura yatinoti democratic space government dzotaurirana iye zvino pakasainwa mutemo unonzi TNF tripartite negotiating forum. Mutemo uyu watingati social contract inoisa yakacreata a statutory instrument yekuti ya platform yekuti hurumende vanhu vanoshandirwa nevanhu vese vanoshanda vanogara pasi vachitaura zvinhu izvozvo vachitaura maeconomic challenges iwavo kuti tibude nemasolutions anotibatsira.
Asi kavamwe vari kutiwo mai Mutsvangwa mimwe mitemo yehurumende iri kunonoka kuzadzikiswa uyewo nyaya dzekurwisa uori nekuti hapana vanhu vavari kuona vari kunyatsosungwa vari kunyatsoendeswa kumajeri mushure mekusungwa.
Hongu vanhu vanenge vakatarisira kuti zvatakanzwa kuti nhenge akasungwa tofanirwa kuona akuenda kujeri but munoziva kuti mitemo inoshanda sei munyika. Mune three arms of government, kune legislative, kune which is parliament, kuita executive which is government, kuita judiciary. Saka munofanirwa kuziva kuti kana munhu asungwa nemapurisa anozoenda kukoti kumajaji ikoko kujudiciary ndo kwatamirira munhu wese anoda kuziva kuti vese vakanga vachiita zvakashata munguva yakapfuura vapinde kumajeri asi iprocess.
Gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vakapona mutsaona yemafashamu yemvura uye dutu mpengo remhepo kana kuti cyclone idai kuchimanimani vari kukumbira kuti vabatsirwe neurongwa hwekuzorodza pfungwa dzavo mune zvavakasangana nazvo muna kurume apo vanhu vakawanda vakafa vamwe vakatsakatika mhuri zhinji dzikasiyiwa dziri pamhene misha yaparadzwa. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Vakararama panjodzi yakaitika iyi vanoti vachiri kurwadzikana nezvakaitika uye zvavakasangana nazvo zvekuti vanoda kuti hurumende uye vemachechi vave nechekuita mukunyaradza vakasara vari vapenyu. Vari memba mafukidze mumwewo vakapona patsaona yecyclone idai vanoti zvakaitika mwedzi mitatu yapfuura zvichiri mundangariro dzavo uye vamwe vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa zvekuti vanoda kubatsirwa nekunyaradziwa.
Vanobaridza machaplin chinchinchini wafundi ngavarambe vachingouya kuti varambe vachitinyaradzira hama dzakarasikirwa bhozi vamwe vasati vaone hama dzakaenda vamwe vachiri kungochema saka hatidi kukurumidza tasiyiwa tiri panguva yakaoma.
Muzvari nomita mapungwana anoti zvakakosha kuti pave neurongwa hwekuti vakawirwa netsaona vange vachinyaradzwawo nekuda kwedambudziko rakavawira.
Saka tinongokumbirawo kune anokwanisa kutibatsira auyewo kuno kuchimanimani nekuda kwamwari. Haa tinotenda kuti zvichaita hazvo kana mwari atendera but haa takarwadziwa kwazvo kuchimanimani ronda retinaro harifi rakapora.
Kanzura kwenzvimbo iyi vaHebheti Gonyora vanoti nyaradzo kubva kumasangano akasiyana-siyana kana kungave kuhurumende chaiyo kwakakoshera kuvagari.
Takanangana nenyaya dzekushimanimani ndinofila kuti shimanimani yini makaita kunga mumadhaka chaimo chaimo izvitoko wanhu pfungwa dzavo dzakapikidugwa kudaio.
Mumwe womugari wekushimanimani vatatos tuso vanoti kunze kwekuda nyaradzo hurumende ngairambe yakavhura meso kuti vakakodzera vawane rubatsiro sezvo kuchingova nedambudziko rehuori mukugoverwa kwezvinhu. Reverend Abisha Chutsi vechechi Anglican kwamutare vanoti sesangano vakatotanga kuita mabasa ekubatsira mukunyaradza mhuri dziri kuchipinge uye chimanimani nekuvaitira zvirongwa zvecounseling uye neminamato svondo yoga yoga.
Ndinofara kuti machechi eManicaland akabatana inonzi churches in Manicaland yakaitawo saizvozvo. Isusu chechi yedu seAnglican takaitawo basa iroro tiri muprocess yekuti vanenge vachida counseling tiramba tichipa counseling pane vanoenda enda pano anotogara kudhuze ikoko anogara kuchipinga mufundisi anogara kuchipinga anotora machivisitira ma families akaitambudzika akasangana nedambudziko rosaka kuita basa redu chairo sechechi tikufara kuti chikumbiro chavo chiri kuzadziswa nekuti basa racho takatoritanga kare and it is a process rotofamba.
Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Patron Mafaune vanoti nhengo dzebazi rezveutano nekurirwa zvakanaka kwevana rine vashandi vari mundima vakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira kuita mabasa ekunyaradza vakawirwa nedambudziko kuchipinge nechimanimani. Chiremba Mafaune vanoti vanofara zvakare nekushanda nemachechi ayo vanoti vari kubatsira munyaya yekupodza marwadzo kune vakararama pakawirwa netsaona kuvagari. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Lweda Moyo.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvaratidza maonero akasiyana-siyana mushure mekunge dare guru remunyika iyi rapa mutongo wekuti zvavipa mutemo kuita zvehungochani. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mudanho rakashamadza vamwe pasi rose, vatongi vatatu vedare guru reBotswana vaAbednego Tafa navaMike Oliburu pamwe chete naMai Jennifer Dube vapa mutongo wekuti zvikamu ze 164 subsection A, 164 subsection C ne 165 uye 167 zvemitemo yenyika iyi zvange zvichimbunyikidza kodzero dzevanoita zvehungochani. Zvikamu izvi zvanga zvichirambidza kuita zvepabonde kwevanhurume kana vanhukadzi vega, uye ainge abatwa achiita izvi aigona kutongerwa kugara mujeri kwamakore manomwe mujeri. Rakanangana nechikamu che 167 mumutemo weBotswana, dare guru iri rati zvanga zvisipa mutemo kuti vanhukadzi kana vanhurume vanoita zvepabonde varangwe nokuti izvi zvinoitikira muchiwande kwete pazere vanhu. Vakain Youngman, mukuru wesangano rengochani muBotswana, vapembedza danho ratorwa nedare guru reBotswana.
So this law basically just put us at par with the community, the rest of the community. It was not about asking for any extra special rights, no.
Gweta ranga rakamirira vesangano iri vatsiya murandau vanoti hurumende yeBotswana yakafanira kuchichengetedza kodzero dzevanhu ava kubva nhasi. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvinoratidza maonero akasiyana-siyana mushure mechiitiko ichi. Vamwe varumbidza hurumende yeBotswana, asi vamwe vachoropodza danho ratorwa iri. Mumwe warumbidza chiitiko ichi ndevaAllen Ndevere, avo vanotambira chikwata chemitsimutlare Sporting Club muGaborone, vachiti chiitiko ichi chidzidzo kune dzimwe nyika.
Zvichienderana kuti ikokoko kuZimbabwe ndomamira zvakaitawo here, asi iye zvanisemona zvakaita sekuZimbabwe havanyi zvikurudzira nditi, asi zvikange zvichiitwa nemamwe macountries zvinokwanisa kusvika vakusvika pakuona kuti zviri right, vanokwanisawo kuzvibvumira semaonero angu inini.
VaNdevere vaenderera mberi vachiti zvanga zvakakodzera kuti nyika yeBotswana ibvumire chiitiko ichi sezvo ine vanhu vazhinji vanoita zvehungochani.
Panguva ino tiri kuita zvakanaka because vazhinji vacho vamunomu, vazhinji vacho amagays handiti, saka its like munee muchivabatirira zvavari kuda ivo.
Asi muzvare Joelin Tambouga vanoti chiitiko ichi chinonyadzisa, uye Botswana yabvumira vanhu kuti vaite mashura asakamboonekwa munyika kunyanya muAfrica.
Mwaranga tsamwa chaizvo, mwara anotsamwa, vanokutukai matukirwe mamwe hamusazii kuti munotukwa zvakadii, hazviiti.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chisina kuda kudomwa nezita chaudza Studio 7 kuti zvaitika mudare guru reBotswana mahumbwe chaiwo. Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye iri mudzidzisi wemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatakudzwa Matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana yaratidza kuti iri kuseri panyaya dzezvekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zimbabwe ichiri ne a very long way to go before they can legalize nyaya yema gays and lesbians. There's a lot of healing that needs to be done socially and economically, but I'm just saying that Zimbabwe was still a long way.
Bumbiro remutemo weZimbabwe haribvumidze kuroorana kwengochani. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachinyomba ndokufananidza vanoita zvepabonde iri vanhu vamwe chete neimbwa, vachipika kuti izvi hazvingabvumirwe muZimbabwe. VaMunangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo riripo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muna muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Ruzhinji rwevana veZimbabwe ruri munyika nekunze kwenyika rwagara ruchichema chema nemashandisirwo arunoti ari kuitwa mari nehurumende, izvo zvinonzi zviri kuita kuti irambe ichipinda muzvikwerete. Asi mashoko akaziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube ekuti vakasara vaine mari ingada kusvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora muhomwe mavo mumwedzi mitatu yekutanga kwegore, mucherechedzo wekuti zvinhu zvinenge zviri kunaka munyika. Asi mashoko amuzvinafundo Muturi Ncube anenge asimudzawo maonero akasiyana-siyana muvanhu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mashoko avamutuli aya anogona kuratidza sekunge zvinhu zvagadzirisika munyika, asi chiripo ndechekuti mari yacho inenge isina kuwanda kana pachitariswa inflation, iyo vanoti inoisiya yave shoma-shoma.
Hongu improvement iripo, asi munofanira kuyeuka kuti zhinji yacho inonyakonzereswa nenyaya yeinflation. Saka wakabvisa ifeke inflation inonoti in real terms inenge isiri mari yakanyanya kuwanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi Valaxon Zembe vanoti kupemberera mashoko akadai kupemberera nhava izere mhepo, nekuti kana nyika yakaita seZimbabwe ichiti yakasara nemari muhomwe, izvo zvipatara zvayo zvisina mishonga zvinoreva kuti pane pari kukanganisika.
Hatingapemberi tichiti zvinhu zvaakufamba zvakanaka. Hazvisi kufamba zvakanaka, zvinozoti zvaakufamba zvakanaka, zvipatara zvaakufamba zvakanaka, madhokuta nemanesi ari kubhadharwa, mishonga irimo, vanhu vachiti vaenda kuchipatara vachiorapwa.
Mashoko avaZembe aya anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa. VaMutasa vanoti uyu hausi munongedzo wakanaka wekuti Zimbabwe yasara iine mari muhomwe mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore, sezvo mitengo yezvinhu zvinovabata vana veZimbabwe zuva nezuva iri kuramba ichingokwira, asi mihoro yavo isina kwairi kuenda.
Hausiri munongedzero wakanaka nekuda kwekuti chiri kukoshesa vanhu kushanduka kwemagariro avo, kuti vari kuwana here zvavanofanira kuwana zviri kuvabuditsa muurombo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vanopesana nemaonero evakawanda vari kuti hapana shanduko. Vachirumanzu vanoti zvakaziviswa navamutuli Ncube zvinoenderana nemabhuku ehurumende zvichienderanawo nebhajeti regore iroro. Vanotiwo kubhadharwa kwavakaitwa mutero nevana veZimbabwe kwavi kubatsirawo kuti nyika iwane mari, pamwe chetewo nemimwe mitemo iri kuitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Zvinotaura minista vamutuli Ncube ndo zvinoindirana namabhuku, kana tichitarisa kuti mabhuku ehurumende income statement yacho yakamira sei, expenditure yacho yakamira sei, namabhajeti anga aitwa. Saka ndokuona kuti pane surplus kana kuti pana magain.
Mari zhinji inopinda muhomwe yehurumende inonzi iri kuperera kumihoro yevashandi vayo, izvo zvinonzi zvinozoisiya isisina cheuviri. Vakawanda vanoti kusvika zvipatara zvemunyika zvave kukwanisa kuwana mishonga, vana veZimbabwe vachikwanisawo kuwana chekudya kaviri pazuva, hurumende ichine mutoro mukuru kwazvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekuti vechidiki vanga vana sei mabasa, asi tichitarisa zvakanyanya munyaya dzekurima. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mwanasikana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai, amai vimbai Tsvangirai Java, votarisirwa kuvigwa muHarare. Vanhu munyika vochema-chema nekudzura kwezvinhu kunyange hurumende iri kuti iri mugwara panyaya yezvekugadzirisa upfumi hwenyika. Dare repamusoro muBotswana rotendera kuitwa kwezveungochani munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 11 kuNhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis kudubulise elizweni ikakhulu indawo zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampfm street nemgwaqweni sitshengisela.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu o-aphancema lidecommissioniwe with effect from i-Saturday u-8 June 2019 ku dam level engu 4.04%.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-aphancema ngoba selilamanzi amalutshwana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukarhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe esikondlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
Will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza, ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela u-Emmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlangane njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe siyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasitshiseki kwethu ngendlela uMnangagwa asengezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe.
Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli umnumzana uStalo Siziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Ikonferensi le ibingeyokukhuluma le media intatheli izindaba ne-National Council esihlangane namuhla njengama-youth eZimbabwe yonke. Siqedisa umsebenzi we-Congress ethi siyenza ngo-May lapho ke esikhulume oso ngendaba ye crisis kudubulise elizweni ikakhulu indawo zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampfm street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukazibandlela ukuvimba ukutshengisela ukubikwa uzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfokasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela ephalamende ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenja emadala ephalamende, emadala ephalamende lasemadala elizwe emakhodi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakufulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbayitsangira Ijava obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Ayi, thina njengamayouth we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaZimbaye Tsvangirai, ngumuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Ayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womndeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumndeni kaTsvangirai, izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tsvangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li-decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku-dam level engu-4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu-5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelowancema, uMzingwane, Insiza, Mthabezi, le-Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi-Tuesday 11 June 2019, i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo ithanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-watersheding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu Aphancema bese liku-4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabhohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasale emakhandeni amanzi ayahamba, njengangiba ngikhuluma nje ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze buya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi le iyahlupha kakhulu. asazisizo lakhona sazisuluthole nini njalo ngizwa ngathi uthwa unxema angazi ukuthi bazakuhambisa njani okuyindaba kwakhona kodwa hayi silodumo olwamanzisibi leziborane akunaziborane lapho engikhona vela kunaziborane iziborane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa so hayi sisebunzimeni ngamanzi
ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamashumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema umzingwane insiza imchabezi leinyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwanamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende amaCIO bathi sebethwa Uxolo abacuphi bakahulumende ama-CIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umgogeli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingomakhelwane uHanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano wokukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni ye-White City ekupheleni kwenyanga edluleyo. UHanana uthi kusukela mhla lokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande Studio 7 uxoxele uHanana ngalolu daba.
Ngeza ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani lendlela amapholisa adinga ngayo umuntu ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu ke kulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona zendlini kwesikhawuthole zibhake phandle nxa ngifika ngisonde la kizo bangena manje laba khona abahlanga so ngokunakana kwethu sacabanga ukuthi ngabantu be intelligence saqala uku engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasimedisi esikuthola ngabantu be intelligence engakwazi ukuthi military intelligence kumbe CIO yona ngwayo namhla e officeini ye foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama Hilux ama Pinkel angela ma number plates abe bayile phandle kwegate so namhla ngikhuluma so abantu be foundation abasebenzanga ukuthi uma befika e officeini bathole le moto ezindala bahle baphendula kwe
Lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa
emapholiseni bonke kasika yenzi i-report ngezizathu ezithize okwakuqala nxa ukuthi sesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini so kumele sichaze ukuthi sihlala ngapi ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kukhona umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinyeizini so amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapi okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa ayingenelisa ukusivikela noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo minister of state uJudith Nqube was advise ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje sasiphonga ukwenza ukuthi kuthi sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathi
umnumzana Mthulisi Hanana ngomkhokheli wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7
yebo phaka somuhle mina ngingumike hobe we Studio 7 ngithanda ukunxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama namhla kuhlelo Siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni. Sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo. Balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukuziphilisa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu. Sikhangela ukuba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo. Besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima. Abafisa ukungena kuhlelo thumezani umlayezo lo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelendini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Hayi, zulukantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Bhilithane awe Scotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Pakistan. U-Hussein oleminyaka engamatshumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992. Ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe, kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwele Pakistan. Inkampani yezemitshina lolwazi lwakulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitishi ezimbili ezwekazi le-Afrika kuveza ukuba cabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. I-Microsoft isungule isitishi phansi kohlelo lwe-Africa Development Centers edolobheni le-Lagos kwele Nigeria, laseNairobi kwele Kenya ngoNkwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo, njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla enengi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo abantu bezesa khona lapho abaye babakhangela ngalokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyazazi bengayilandeli bona apho bokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVESA ibikhona, labe-council bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona ukuthi bazochazisela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo imi njani, njalo bakwenza kanjani ukuthi ngaze amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lokhu behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile, nxa esebuya abuye umlilo usumnengi, sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane, mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside becina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezitshebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sibe ekabuhlungu kakhulu kubosomabhizimusi ngoba bayalahlekelwa kakhulu izinto zabo ababezifake kumafleja.
Amazwi akhe agcizelelwe yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day but oso kwesizakala kathesi normali nxa becitshe eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 p.m. I think about 3-4 days a week. So hayi, into yangona is just too much vela kwenzela usebenze ngakhala special thina eGwanda sisebenza nge-mining. So ngabe cithile amagesi everything ye-mining yabi yakusebenzile aburanti esingayenza kungena amagesi ngoba sila capacity engangeyama-mine amakhulu yokuthenga ama-generator amakhulu ukuthi ngaze sicishe amagesi silvarelokiverana la zethola ukuthi ama-line ama-mine amakhulu bawa-isolate thina ama-small scale miners then vasisala singasasebenzi yonke into yabe down ama stamp mill everything will be down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjenge solar energy kumbe ama generator.
Ama generator bengazobe rawo kakuncedi because the fuel ama generator ayikho. Sake kwanda we can go 2 weeks singela fuel amakhulu amagarage okungu-4 so ongakwanisa ukuthi angabe le fuel so ngazobe le generator it doesn't have like sina ama-farmers sometimes nxa sithelela siyaqeda days singatheleli ngoba singela fuel ama-generator ngizwane fuel ibuyile ngathiathenga nge-jerican ukuthi uyethela ipump yokuthelela nabafuni ukukuthelela so i-situation yangkhona is very complicated asebengani baya-survivor abantu sebeze bezifakela ama-solar ezindlini because of electricity akusasebenzi lo sizobone abantu asekhona nje ukhokuthenga ngama-solar light okuncane okokuthi alighte maybe 1 room, 2 rooms akhonele ukuthathe ifone aso ma-solar lana amakhulu othi ungathi ungakwazi ukuthela ukuthi bebulayithe ama-fridge lama-TV lawo ka-avoid-afordeni ngoba nxa usufuna isola engawo yile about 10,000-15,000 rand ukuthi ulayithe izonke ulayithe ama-TV ulayithe ama-fridge.
Umnumzana Melusi Moyo uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye, bakhona abanye abasebenzisa ama generator njengendlela yokuthi mhlawumbe xa sihambe isikhathi eside, but konke lokho kuyabe kusiba yi-cost ngoba kuzamele uthenge amafutha e-generator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharja ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding babe lokhu bekucharja. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphindiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo owabe ubehlele ngendaba yokuhamba kwamagetsi.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze-Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshe khona amagetsi namuhla. Isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBaitbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa isithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. LeBotswana liba lilizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intotheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kweleBotswana babuye ngobuningi emthethwandaba waphezulu owe High Court eHabron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo, owesilisa ethandana lowesilisa, lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kweleBotswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ukungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Letsweletsi Mochidiemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe kungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimelwa uMochidiemang kanye labanye bakhe umnumzana Siyamo Ranyantau wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kube lobandlululo phezu kodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela lamhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqubela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumisa abathandana ngobobulili obufananayo umnumzana Kane Youngman uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Basically just to put us apart.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo. Besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abaTswana kuphela.
BaTswana period.
Owe Zimbabwe okade esemthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba eZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwe.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana ngobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa eAngola kanye leSeychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu kukanti leZimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke esithi bayedlulwa la izinja kanye lengulube. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lweGrain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ngingakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni. Kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi-ke labo abalimileyo abalomumbu abalutshwani zibona bengawuhambisi-ke e-GNP ngesizathu esinye. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe. Siyikhangele nge-US dollar njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona. US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS yi-surrogate currency. So ukuthi ukuthi njengoba kuvele kule shortage le bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake-ke intengo yemumbu thathwa ngokuthi kuthengwa kumaphi kuma-farmers. Either ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi na engabe importer umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu-ke bekuzaba nokuthiwa-ke yibhala kathesi-ke aseku okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo ngoba izadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GNB kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihluka ye-US dollar beyiqathanisa-ke umumbu nxa singabe siyi-importa sikulethu eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo langokukhwela kwezinto langento yonke nje ukuphila kwabantu kayimisi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile abantu bathele ngamabele balutshwane abavunileyo. Ngoba lezulwane kona bebesinga nje sigqagqa lapha nalapha ababelenhlanhla lathi gqa lafika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu kangabalwa iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
Umnumzana Abednego Bebe wake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelwe uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.